Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Friday, August 30th, 2019. And this is Live Talk. I am Kips Dube.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
On Live Talk this evening, we are talking about moves by some South Africans to forcibly remove foreigners from various jobs.
And to join our discussion, you can phone us directly right now on 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter wave frequency and on the 4930 and 15460 kilohertz shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And you can also reach us on the internet. We are at www.voazimbabwe.com. For Shona, you can visit www.voashona.com. And for Ndebele, www.voandebele.com right now.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we're talking about planned removals of foreigners from places of work in South Africa.
Mm-hmm. And Zimbabweans and other foreigners living in South Africa say they are very worried about the move by some locals who want to remove migrants from various workplaces, claiming that most of them are working in the country without proper immigration documents.
Some angry South Africans say foreigners are grabbing their jobs and engaged in illicit activities such as selling dangerous drugs, and therefore they will block all main highways on Monday and invade workplaces where they will fish out people without proper documents.
The South African government has already deployed large numbers of state security agents in some parts of the country, with indications that such moves would turn violent in townships where foreigners have in the past been attacked by local people. There were skirmishes between locals and foreigners in Pretoria yesterday over the killing of a taxi driver.
At least 62 people were killed in 2008 and 7 others in 2015 following xenophobic attacks in South Africa. Some Zimbabweans who were affected left the country. Today, students in Nigeria picketed outside South African-owned companies, demanding that the South African government should stop any moves to eject Nigerians and other foreigners from the Southern African nation.
So, joining the conversation right now, join us on this show and tell us about, let's discuss about this issue. Please note that we are live streaming on all our Facebook platforms, but I have just checked the VOA Shona Facebook platform and we seem to be actually streaming a different stream to what we are seeing right now. So we apologize for that and we will take corrective measures. But you can visit us on our VOA Facebook pages, VOA Studio 7, VOA Shona, and VOA Ndebele. But if you cannot find us there, please visit us online on www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and www.voandebele.com. We should be streaming live there also, Gibbs.
Yeah, kuna manje ke marvelous njoko kucho kwakho ye khangela ukuthi as live streaming ngemfanelo kuma pages ethu eFacebook. Sibona ngazani sakulungisa khona lokhu. Ye namhlanje ke sikhuluma ngokwenzakala kule South Africa, sizokuthiwa ke ngomvulo marvelous. Kukhanya ngazani abantu beSouth Africa baba bengena emsebenzini bedinga abantu abasebenze khona ngale bengela mvumo. So bathi abantu laba abala incwadi ezivunyelwa yilizwe leSouth Africa. So bangena bebadinge bangathola uGibbs esebenza, babuze isithupha, babuze konke. Bathi kambe umuntu usebenza ngapi. Kuzobuya ke sizwile ukuthi njalo bazondiswe ukuthi kulabantu abathengisa ama-drugs, izidakwamizwa. So ke sibonile ke ePretoria kadongani kuloku gijimisana izolo abantu abanye sebechisa lesitolo. Kuzobuya ke eNigeria lamhlanje ke bekulabantu izifundi ekade sitshengisela phandle kwamankampani akwale South Africa City bangavele bebamba ama-Nigerians bazachisa indawo lezo kumbe baxotshe bonke abantu abakhona ngale ke kule Nigeria. Kuzobuya le DRC khona ngale lakungazani bayajinga seluli leZambia ukuthi vele like likwenze sizaphumana kuyo okumangalisayo. Uhulumende weSouth Africa kakhulume ngakho lokho singazi ukuthi kuhamba njani. Kodwa ke kulabanye futhi abeSouth Africa bathi akumelanga kwenzekale lokho. So kunjalo, marvelous.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa chedu tinokuchingamidza ine mufaro. Pano pachirongwa chedu pa Live Talk pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Uyezve tinoti isu nasi tiri kukurukura isu pamusoro pematambudziko ari kutarisana neavo vanoita mabasa ekutyaira atinoti aya magonyete. Tiri kuona isu kuti munzvimbo yeSouth Africa panga paine mhirizhonga yakawanda chaizvo pamusoro peavo vazvizvarwa zveSouth Africa zviri munyika imomo zviri kunzi hanzi zviri kuenda izvo zvichishungurudza vanoita mabasa ekutyaira magonyete vachityaira vari imomo muSouth Africa vamwe vavo vanobva kuZimbabwe vamwewo vachibva kune dzimwe nyika uyezve tanzwa kuti zvizvarwawo zvekuNigeria nasi munyika yavo yeNigeria vanga vari kuratidzirawo vari pamakambani anobva kuSouth Africa vachiratidzirawo kusafara kwavo nemabatirwo ari kuitwa vachikairi vemagonyete vanobva kuNigeria nezvizvarwa zveNigeria zviri muSouth Africa uyezve tanga tiri kunzwa kuti nemusi weMonday kana kuti nemusi weMuvhuro pachange paine zviri kurongwa panyaya idzodzi dzemhirizhonga saka ndozvatichange tiri kutaura nhasi pachirongwa chedu uyezve toda kutora mukana uno kuti tikumbire ruregerero kune vavo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona pari zvino hapasati pane live stream yedu yatanga tiri kuti tikwanise kunge tichitaura nemi tiri ipapo asi kune avo vari kutinzwa paradio pindai muchirongwa uyezve mutipo fungiro yenyu kuti munoona sei zviri kuitika izvi regai timbonzwa hurukuro yaitwa nemumwe mutori wedu wenhau weStudio 7 nemumwe anodriva iye magonyete muSouth Africa kuti zvanga zviri kufamba sei zvii chaizvo zviri kuita regai timbonzwa kuti vatichii
zvino hazvina kumira mushe right now madrivers ose ndine vamwe vari vakatoburuka mumarori vari kutotya kuti vakutotyira upenyu hwavo kuti mafamilies avo achazorarama sei nekuti varume ava veATDF ava veorganization inoitwa ATDF vari kuterrorize vanhu I think mukanyatsotarisa mudictionary chaimo wedi rekuti terrorist ndo zvarinoreva nekuti vanhu vanenge vakurarama vachitya vasingazive kuti vanozopindana nezvipi nekuti vanhu vemuno muSouth Africa vanouraya and vanhu vavari kuda kurwisana navo ka vanhu vari very peaceful isusu hatina kudzidziswa kuti munhu anourayiwa sehuku takadzidziswa kuchengetedza upenyu hwevanhu and kana tiri vatyairi tiri parodhi tinotochengetedza upenyu hwevanhu nekuti zvinhu zvatinotodhraivha zvinhu zvinotouraya dambudziko riri kuuya mushure mekunge hurumende yeSouth Africa isiri kutombotora kana in action yatendera ATDF kuti inge ichiita zvainokwanisa kunge ichiita kuburutsa vanhu mumarori vane mapepa nekuburikidza nekusvika zvakare kumacompanies kuvaridzi vemacompanies vachiisa mitemo yavo yavanoda of which vanhu vari mumarori umu havana kungoemployiwa just to be employed just recently apa last year but one we taive tichipinda mumaqueue ekuti tinoita resubmit vatirenyuire mapemits edu andite asi pari zvino izvi mapemits anoexpire 2021 kana hurumende ichiratidza kuti iri behind this inofanirwa kuti inge ichiita zve ichiregera vanhu vaserenze kusvika 2021 end of 2021 yavakapa vanhu mapemits right now taakuitwa kunge tisiri vanhu vari kushanda zviri pamutemo of which
aiwa apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mutyairi wemagonyeti anga ari kutarira iye achitaura zviri kuitika munyaya idzodzi dzekushungurudzwa kweavo vanoita mabasa ekutyaira magonyeti anga ari kutaura iye achitaura zviri kuitika kwavari uyezve nekuti anofunga kuti honzero chii kune avo vari paFacebook page yedu yeVOA Shona tinokumbira ruregerero pari zvino pasi kubuda live yatiri kuita pari zvino Gibbs.
So what was the truck driver saying?
He's basically just literally explaining what we have been introducing here, that, you know, there are some issues that people are trying to see in the South Africa. He feels that the South African government is not doing enough to actually educate the locals that the people that are driving have papers. It's not that, that they're illegal. They are legal drivers and they are, you know, certified to work in South Africa. So he just, you know, he's saying there needs to be a better awareness program, but it is a problem.
I can imagine having illegal drivers. How do they clear the goods?
Exactly.
You know, all those kind of things. Yeah, so I was saying, sicela ukuthi litsho ukuthi kambe lubona njani udaba lolu. Silethemba lokuthi sizathola abantu kade sibacela lapha ukuthi babuye kuhlelo. Umunye wabo nguDennis Juru, yena ngumongameli we-International Cross Border Traders Association. Usanda kwethula ke umbiko, umbiko wakhe lapha awethuleyo uveza ukuthi bazaphindisela xa ukuthi kungenzakala. Uthi mbale ke kancane what this organization is saying. They're saying due to threats by South African nationals that on the 2nd of September 2019 they are embarking on an attack on foreigners or foreign national drivers. The International Cross Border Traders Association executive have resolved that if this plan succeeds, we are going to stop all South African registered trucks, buses, and flights to cross borders to any African nation. Foreign truck drivers have working permits and good working permits in that matter in South Africa, where some are using their valid passports pending the decision by the responsible authority to either renew their passports, their permits. We know what is going on. So I think you can hear what this guy is saying.
Mm-hmm.
Basically, Njebati, in South Africa, ngakwenza kolonku, ukuthi ke ikhahlameze abantu abachayela imoto. Labanye abantu khona ngapho ke khona ngale kule South Africa kungani kuzoba lokuhluphana okuthize okunye okumangalisayo, ikakhulu baza ukuthi kumiswe izimota zakwale South Africa eziya kwamanye amazwe, kumiswe njalo lamabhasi avele South Africa, kumiswe njalo lendizamchina ukuthi ziphaphe kwamanye amazwe. So lokhu kukhanya zani asomdlalo Marvelous.
Aiwa tiri kunzwa kuti tine munyarikani wedu ari panhare pari zvino vaDennis Juru. Tinokuchingamidza ipa chirongwa.
Makasimba here Msimazve na mukoma Kip.
Aiwa takasimba zvakare. Takasimba chaizvo. Mungatitsananguruwo taona maburitsa zvinyorwa. Nhasi tatiri kuzviverenga paFacebook page yenyu. Mungatitsananguruwo kuti zvinyorwa izvi ndezvei. Uye zvinobatsira sei vamwe vari kuita basa iro riri kutyaira.
Hongu, ndofunga munhu wese ari kuziya pane kunyanya vanogara munyika yeSouth Africa pamwe chete nehama dzavo dzavakasiya kumusha, kwetewo vamwewo vanozvarwa veZimbabwe vane chekuita nenhau dzevana veZimbabwe vari kuziya zvekuitika kuti musi wa2 September South Africans ari kuti iwo acha nge achitsonongora achibvisa achitanhaura zvizvarwa zvekunze kwenyika. Tingatasingatarisa kuti ndezvekupi, kuZimbabwe here kana ndezvekunyika ipi, asi ngazhinji tomanzoziva here kuti vanenge vachitereya zvizvarwa zvemuAfrica. Havawanzoreya varungu, havawanzoreya machina, havawanzoreya maindia, vanodherera kunyanya vanhu vatema saivo. Munhu wese ari kuziva kuti musi wa2 vari kutanga kurwisana nemaforeign nationals. Chechipiri ndechekuti munhu wese anoziva kuti ukanzwa vadaro vanhu ivavava havawanzonyepa, vanotaura chokwadi kana vachitaura nenyaya yevhiolence. Chechitatu ndechekuti ndofunga takuenda kumaelections eSouth Africa, takaona kuti ANC yaitumira mamessages kumunhu wese isingasazonzi ndiani, sanganisira nemaforeign nationals achona vainge vatumira mameseji achona aitaura iwo kuti izvoni tichikopedza maelections tida kudzinga maforeign nationals kuti vatikriate employment kuvalocals. Saka isusu taona kuti nguva yareba zvinhu zvakadai zvichiitika kuti maforeign nationals anourayiwa, anorohwa, anotyisidzirwa nguva nenguva. Hapana nyaya yakaoma seyekuti kana uchisiyenza wane 50 years, wane 20 years, wane 10 years, wabereka vana vatopedzawo chikoro uri muSouth Africa, wowanikwa zvichidzi uri kuda kudzingwa pawanguva wachisiyenza kana kuti upenyu hwako hwavapadenja. Vazhinji vakatotsara misha kuZimbabwe, vakatoroora nemuSouth Africa zvekuti havachisina mumwedzi nedzimba dzavainadzo kuZimbabwe kuti munhu azive takazitangira kukara zvinhu zvakaoma chaizvo zvizvarwa, takatafana nezvizvarwa zveZimbabwe kuti vazive kuti vanozotangira papi. Saka isusu tazoti isusu zvakadaro tamboregerera nguva yakareba, asi hazvirevi kuti maSouth Africa, South Africa island iri kudenga yekuti tinoti aiwa pachazouya Jesu patsva
no pasta zone la South Africa ndo mashona mune vanhu vacho rayao saka tikuti izvoni kana vaita faizvo zvorwendo rwuro tikuti ingave mota ye South Africa GP Northwest kana chii ingave iri ku Mozambique kana ku Zimbabwe kana kupi zvako kana ku Nigeria kana kupi chainisa kubudikidza nenhengo dzedu kana kuti newese angave achisapota muono wedu wekuti kana vamisa kuti maforeigners aseenze tichiwa nezvemaforeigners anitori nemapepa ekuseenza vane mawork permit vane zvese zvakafanira kuti vange vachiseenza kana vaita saizvozvo varatidza kuti vanoregerera vana vavo vachitova mutemo vachiisa maoko mavo naizvozvo taitawo saizvozvo tomisa hatina kuti tinorova kana kuta sei tisikumisa zvese kana dziri ndega dzitinese ndege vanonzwisisa sere kunguva nyorera tsamba like vasianta nguva nyorera tsamba vakamisa kuendwa ndege kuzimbabwe nguva nyorera tsamba hadziende kuzimbabwe ndoko mota dzinisa marori mabhazi tichazvimisa saizvozvo
Aiwa, tinokutendai vajuru mumbobata makadaro tine vamwe truck driver vari pano vari panhare. Hello, mukoma makadienyu?
Aiwa, tinofara makasimba here.
Aiwa, takasimba. Minoti muda kushandisa zita renyu here kana kuti munotya kuti zvinozonetsa mangwana hatina hedu ndava nazvo kana musingadi.
Aiwa, munoshandisa henyu ndinoitwa Roni Mabororo.
Ehe, vamabororo, saka ime munodriva kupi muchienda kupi?
Isu tinodriva tichitenderera muSouth Africa munzvimbo dzese tinosvika kwese maprovinces ese eSouth Africa uye tichibuda zvakare kuenda kuMaputo.
Titsanangurirewo kuti zviri kufamba sei ndeapi matambudziko amuri kutarisana nawo semadriva emagonyeti.
Zvinonetsa unotoshayape kutangira nekuti pari zvino izvi vanhu vese madriva ose ari ku famba akabatira ura mumaoko nekuti bato iri kwandiri hatingangoti kwatiri tose vatyairi tinotoritora as a terrorist organization nekuti vanhu vemuno zvambotaurwa nemutauri akachitaura kuti vakapromisa kuti vanoda kuita zvakati vanozviita ende vanozviita mapurisa avo aripo. Pane dambudziko rakasanganwa nemadrivers kunzvimbo inonzi Steelport iri muSouth Africa imomo no. Mapurisa akasvika panzvimbo akatodzingwa panzvimbo akanzi bvai pano vakabva asi vanhu vakapakata zvombo vakaunganidza madriver panzvimbo imwe chete muchisango vachiita zvavanoda navo saka protection hatina rudziviriro kubva muhurumende yeSouth Africa asi vanhu vari kusevenza zvinhu zviri pamutemo kwete zvekuti vanhu havana mapepa iyo hurumende yeSouth Africa inoziziva yakapa vanhu mapepa kuti vashande zviri pamutemo matax vanhu vese vanobatirwa matax payers vose asi tikuramba tichisangana nedambudziko rakadai vamwe ndivo vanotouya vatinosevenza navo vachitokuudzai kuti muchaenda muri mumakofini ende hazvisi zvekutombofungidzira muno muSouth Africa vanhu vanourawa ende vaurawa hapana munhu mumwe chete waunonzwa kuti avharirwa saka isusu tikutambudzika nekuti tiri kusangana nematambudziko ekuti kuno takauya kuzoshava asi tave kusangana nerufu nekuda kwekuti takauya kuzoshanda.
Saka muri kuti poitwa sei? Tiri kunzwa kuti next week pane zvazvakarongwa panyaya iyoyi. Tiri kunzwa vajuru vari apa vari kutaurawo kuti ivo sesangano ravo vari kuda kuti vawanikowo vachimisa mota dzeivo masouth african asi imi semadriva ari imomo muSouth Africa muri kuronga zvipi next week?
Isu tanga tichironga kuti driver wose ari muno muSouth Africa anoshandira muno muSouth Africa ange achiburuka mumotikari mudzimotikari dzavari kushandisa vataure nevaridzi vedzimotikari kuti tinoda kuti timboratidzira kuratidza kuti zviri kuitika izvi hatisi kutenderana nazvo nekuti pari zvino zviri kuratidza kunge varidzi vemakambani ndo vakungotimiririra bedzi handi mazviona asi zvinoratidza kuti ivo vane pavanozokwanisa kusvika asi isu tinokwanisa kuti tivabatsirewo nekudzika mudzimotikari tobatsira vamwe vedu kana tiri kubatana navo sezvataurwa navajurwa kuti kwakuvhara maborders ose kusvikira hurumende yaacknowledge kuti pane zviri kuitika paita vanhu vanogara pasi nenhau iyi vanyatsogadzirisa nhau iyi kwete zvekuita kunge nhau isiri kunzwika pasina chiri kuitika nekuti pari zvino pari kuratidza kuti zvinhu zvese zvakanaka asi hapana chinhu chakanaka chiri kumboitika kana kunzi kune runyararo hakuna runyararo asi kuti ivo chete havasi kuda kuzviburitsa mukatarisa panews dzemuno musouth africa pari kungobuda chinhu chese chinenge changoitika chakashata kana ingava shopu yangobvira yoga zvinonzi muforena abvirisa abvirisa shopu chakati chaingoitika vanhu vemateksi vemakombi ava vakarwa pachavo zviri kungonzi maforena madrug lord machii forena inini semaonero angu izwi rekuti forena rakuita kunge harichareri kuti anyone anobva kune imwe nyika yekure kana kuti chii yakureva munhu mutema ari musouth africa akauya kuzoshanda ndo zvazvaa kutongoreva and south africa yacho ichiregerera vanhu zvekuti vanhu vanobhadhara tax tinotarisira kuti vange vachichengetedzwa musouth africa handi munoona asi iko zvinezvi zvinhu zvaangoita kunge haukwanisi kuzvitsanangura hakuna mashoko anokwanisa kutsanangura kutambudzika kuri kuita vana vezimbabwe madrivers kunyanyanyanya nekuti vaakushanda izvezvi madriver ose akanzi aburuka apa muateste bp munoona kuti inenge yakashuta
aiwa
havachazivi zvokufunga
aiwa tinokutendai chaizvo timuve nezuva rakanaka uyezve muzvichengetedze kwamuri ikoko tichazokubatai next week kuti tinzwe kuti zviri kufamba sei muve neweekend yakanaka
ye ngizwa kuthiwa ke silobaba lapha ecingweni kuti sizwe ukuthi silobani kumbe kumama ecingweni silobani kulapha ecingweni kunjani ye ngicela ukusondela efonini ngikhuluma lobani ubani
buhe
ye buhe kunjani
ngiyaphila
ye ubona njani udaba esikhuluma ngalo
ngithole seluphakathi ngikade kumfonela manje
ye sikhuluma ngakhona ukuthi e-South Africa kukhanya ngazani ngomvulo kuyabe kungenwa ema-factory abantu bedinga abantu bokuza so nubona njani khona
okay ngike ngalo uba indaba leyo inzima kakhulu ngoba akula ngenye indlela futhi akula kuthi singafunise ukuthi thini njengabantu bangaphandle okukhona ukuthi silinde leyo langa langamandeyi yona okwenzakalayo khona ukuthi nje enye into esuke nje ma kuthiwa abantu abangaphandle wonke umuntu ofikazeke izinto azobamangi bona abantu bangaphandle kwaleyo kodwa ngendlela nje ukuthi vele uyabona nje ma uvele ngumntwana omnyama nje umuntu nje mangayiqala ethi kuhleke uvele kubheke wena amehla kakhulu ngoba vele ma ungabheka ngoba manje angithi bakhuluma ngokuthi abantu abadayisa ama-drugs abantu abadayisa ama-drugs bayabazi ukuthi ngabantu ba but bona babala nje ukuthi abantu bezimbabantu abona manje sebeyijikisa sebesibona abantu abadriver bayakwazi abantu abadriver vele abaningi abantu bezimbabwe
poke ye lina kodwa lizazivikela ngani lizabaleka ezindlini liye emapholiseni kumbe liza kwenza njani
vele kuzivikela yikungena endlini uvale ngoba ngeke ukwazi ukulwa lo mphakathi uzekala kanjani kuvale endlini ukhire uma behlula phandle bazabehlula sekele basibakhangela ngamafesi
sizokuthiwa abanye baqoqa abantu ukuthi bahlangane endaweni ezijeneyo kuyabe kusitshoni khonoko
ya kungayenzakala kodwa ke into kuyamele ikhangele ukuthi sinama-families angekho la asemakhaya ma into zikanje ufaka kuzivikela kwakho yikuthi uqashe ngoba nekulwe lo muntu esendlini yakhe ulwalayo kanjani umuntu esendlini yakhe ngoba izikhala zithethe wona ona so ukuthi ube sefi ukuthi ungene endlini eyihlulele kanjani ngoba le noma ungahambe uthi uyolwa labo kusiyadlula imandizi ingabe izinto ezeke zikhambise izintoo
so ubona ngazane
ngekuzihlala endlini ezigatshele
so wena awuye emsebenzini ngomvulo
mina vele ngisebenzise endlini njengezitalele
yebo phela
ngoba ngikwazi ukuthi ngidlalo bani othweleni kanjalo mina leso sikhala esiphetheni mina nginayo
hayi kuyazwakala mfowethu ye kuyazwakala kakhulu sibongele kakhulu buhe
tingabonga
iwantina kusasa Yeah, so that is Mr. Woke. He says he'll be at home on Monday, so he doesn't want to take any chances. And he's really scared, you know, about the situation. Yeah.
Let's take another caller. Hello, caller.
Magadini.
Tiri wadi truktora na nuyeshe, mburiku upi caller.
Mburiku taurona bigi neema, ndiri kudepen.
Tauraitins, weva neema, kwaka miraseiko kudepen uku.
Ah, kudepen, parisi, nukwaka tinyarezo, wakulinya iyo, yuasi, kwaka mpeke kuine, yuasi, yuasi, nirikuna na tutorial uku. Dambu ziko, ratia kata sana romulo South Africa, rino rwaza, uyeze, ndakuto wana kuti government ye muno umu, ya kufana ni government ye kumusha.
Same
shidaru. Sari kushunguru zewa, apana kana drivers na bepa. Ndivani ma permit, but government haisu kwanza kusumuza musoro panyayo yeyo. Asivano vacho, vane mvume kuwe muno, vane mvume kutiva senzi. As government ya kango nyarara. Luzijitika ya zana government ya kwelu iku zinzwa, government ya muno iku zuona. Wano wachiruwa wane kuhurai wasi, wano wakango nyarara. Saka kukulati hii politics ite game, kukulati ma president haripaya. Ya, jinsu kinyazo wapi wakwazo buwazi, wano farira kutia uka kwelu parivano.
Ayu wa mashoko makuku tu.
Dai, vanga wene shidole wano ka, zikaleza katore kero kutara, akangoti no, no. Saka kana president ajisizo akango nyarara vanhu achiurayiwa ndione sezvinoende vanhu vaine fume kugara muno vaine mapepa
aiwa tinotenda vanhema muve nezuva rakanaka
zvakanaka
vajuru muri kunzwa zviri kutaurwa navanhema munoona sei zvataurwa navanhema izvi
vanhema ndovapedzira
hongu
aiwa Icho kwa ni chasu chauru wa ni chukute kuona kwedi isi kusangano shiriku itika jineru woko ruwe political party pandi shirungo we shiriku kwa itika chete seguti shapeza kuitika za ezo shi apana kana munu mwetika ano sungwa muna ano tofone raka na murungu murizwe kambani achimuza odita misa matraka akuta haba ati apana haba uruta urastara kikuti njini nipati munu yeya asungu anongwana kwa mangwana achingo famba free asi akonzeresa kuti kambani inge ichitadza kuoperator saka unobvongoona wega kuti aiwa hakuna zvinhu zvakaita saizvo zvine ruoko rwevakuru vakuru mukati plus zvinotsigirwa nenyaya ye message yaiva nayo ANC takuenda kumaelections iyoyo kuti tichadzinga maforeign nationals.
Maybe if you can say the same thing in English, what's your view? The caller there just said he feels what's going on is politically motivated, that the government is very mum on what's going on. What's your view?
Yeah, I agree with you. It seems like there's a political hand in this issue. Because if you look at the their campaign message, towards the general elections here in South Africa, they were saying they are going to take out all the foreign nationals in order to create employment for the locals. So definitely there's a political hand. And at the same time, no matter how criminal these people are, they won't be arrested. No matter the amount of crimes they commit against national foreign nationals, they don't get arrested. They walk freely after they've killed, after they've eaten up people.
Keeps over to you.
Thank you so much, Juru. Looking at how things are going down there, are people going to group themselves some way and try to defend themselves? What's going on?
Yes, there are some plans underway, but we cannot preempt our plans. But this time around, definitely we are going to defend innocent people. We are going to defend all documented people. Because if you look at truck drivers, they are all documented. They have got a valid work permit, and their permit allows them to drive all over South Africa to check up any employment. As long as they still have valid permits, they should work freely without any hindrances. They should work freely without any association trying to stop them from working. So we are going to do something to defend the people. We are not going to initiate any violence, but we are going to defend the people.
Hayi siyakuzwa kakhulu ke what says ukuthi silobane ecingweni ubambe khona bobo abajuru ake sizwe ukuthi silobane ecingweni kunjani mfowethu
ngiyaphila kunjani msakazi
ngiyaphila ngikhuluma lowani
ngikhuluma no Paul Ndlovu
ye Paul Ndlovu akutsho ukuthi wena udaba lolu ulibona njani ba
udaba lolu msakazi ludaba olubucayi lona mawuthi yalibhekisisa kahle ngani ngoba laba bantu indlela abazama ukuthi bakhulume ngayo ukuthi bona bathi abantu bangaphandle ngama-criminal abantu bangaphandle babathathela imisebenzi asilona iqiniso ngani ngoba ngike ngakhuluma labanye babo namhlanje nje abanye esixoxa nje le ndaba ngibabonisa mina ngithi ngambona mawuzothi abantu bangaphandle ngama-criminals abantu bangaphandle bathatha imisebenzi utshoni ngani ngoba umuntu wangaphandle there are very few abantu wangaphandle msakazi ongabathola eSouth Africa lapha bese mafemini ongabathola la eSouth Africa maybe bese sibedlela or any lekuzeni yama sectors egovernment okusetshenzwa khona abantu bangaphandle bazenzela ngezandla zabo you understand nokubona mina behamba bengena eSpaza bathi bona abantu wangaphandle babathathela lekuzeni bavula ama business ongekho emthethweni but mawuthethe kisa le nto uzothola ukuthi lo muntu abathi uvule ibusiness ongekho emthethweni uvule ngathi ejaradini lo muntu walana uyakhila umuntu walana ngenxa yokuthi kalamqondo webusiness wakhile ishophu wayinikeza umuntu wangaphandle ukuthi arente afake into zakhe athengise yena athole imali yerenta ngithi akekho umuntu wangaphandle ongamthola ehambe wayadinga isiganga wacenta wayakha ishophu bavula amashophu kubo kuwo abantu balana eMzansi angithi mawuthi uyabheka emafemini awungeke uhambe emafemini manje hamba abantu abangaphandle abaningi ngabalamaphepha bahleli lapha ungekho emthethweni uzosebenza kanjani efemini ungela ID uzorejistwa kanjani efemini ungela ID asilona iqiniso angithi wona just nje into ebahluphayo nje ukuthi if into zabo zingabaqaka lana eMzansi basuka bathathe iblame bayibhekise ebantwini bokufika ekutheni ngabe bona bazama ukubhekana le nkinga abasuka belazo lana eSouth Africa bahlukane lokuthi bathi because ngabantu bangaphandle ungabheka ama-drivers manje bekehlasela ama-drivers bathi abo-driver bonke laba obathola i-driver ama-truck lawa ngabantu abalamaphepha angithi abakhathiweyo abasebenza okusemthethweni uyayibona but bazozothola ukuthi kusasa lo muntu uyasuka ahlaseke bathi lo muntu uyenza ukuthi thina sihole imali encane kambe kulo muntu ongafika afika tshintshe i-FM or afika tshintshe i-company athi hayi wena mlungu ubhadala abantu abaningi ubhadala imali eso or lawe ufika ujoyine lokho okuthole kuvele kukhona labo besebenza ngaphansi kwakho
but wena
sufike lapho bona basuka bathi bona wena nguwena ozele ukuthi abelungu bangasikholisa imali asiyona iqiniso lelo
siyabonga kakhulu Ndlovu ungathini lokusasa baba
ngibongile msakazi
okay papa so according to Mr. Ndlovu when things go wrong you know South Africans turn on foreigners and do whatever they want with them and nobody absolutely nobody is arrested thereafter
very interesting take there tine mwe mutereri rege itende kwavari hello caller Tiripo asi taurisa imkoma tukutaura nani uye zve muri kupi?
Tirikutaura na taunda makumbira ndiri kupretoria mukadini.
Taura itinzwe mukoma atawanda. Tirikutaura nenyaya yekushungurudzwa kuri kuitwa nyanya matruck driver imomo muSouth Africa.
Alright. I don't know if you can talk about this one, but I'm not going to be able to do it.
Osaka kufamba chaiko mukutotya munzvimbo yamunogara iyi.
Asida zvatomboita nani patamugwa kusimuka musiyana patanzwa musiri wenyika achitaura achiva zvati varumba kuminisa ziri kuitika vachibhurema zviri kuitika patainga zvezvitori nani.
Mukuru venyika vabuda paterevhizheni vanga vari kuti chii?
Ramaposa vanga achiva zvati vari kubhurema zvekuitwa nevanhu ende vanga tichifanisirwa kuti zvimise kuti univhesiteti.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutenda yanzvadzi, muve nezuva rakanaka. Saka nemusi wemande muchaita sei manje?
Nemusi wemande isusu patogara zvedu pari siyesi tinogara mukati neprizeni. Saka mukati neprizeni matogara havandopindi zvemhanyi.
Aiwa, mashoko makukutu, tinokutenda yanzvadzi, muve nezuva rakanaka. There's a caller there from Pretoria. He's saying that it's very scary to even step out and buy food. They're having to send some other people, like, you know, some of the people they work for, like white people can go and buy and then bring to their houses. But he's saying for him, on Monday, he's not too scared because he lives in, I think, in a prison complex. So it's a little bit safe.
Yes, kuma lo babo churu, babo churu, loko kwa nito wani?
Babo umo ya mkokele.
Babo mkokele, kunjani?
Ya pila, nijando.
Ya pila kakuli, ye. Akuchutu wena, kuna ngapo, ungabu senda wane njani?
Mina nsalalana nga fe century on the original portion of she. Ye, tinalane pila kona. Asindawo leyana ehluphayo kangako ma kuthi kuya kunemisindo because abantu esiphila nabonana ngathi nje sesingathi siyazwana into abangayithandiyo ngabantu laba abanezitolo. Abantu abanezitolo makuvuka umsindo le njengayenale bahamba bayobagcekezela ezitolo. Abatshayi muntu, bathatha nje ezitolo ukudla nje njalo njalo. Okuningi kuba kusuka-ke sokubuya kithi thina abantu sekuyiphi esifaka ama-audio kuma-WhatsApp senza ukuthi laba abantu basuke sebesibona ubugwala besithaya. Kodwa-ke akunainto embi kakhulu mina engiyibonayo nje ukungazwani nikwethu nalaba abantu esicelise kube sihlala nabolana because thina abantu esiya ngaphandlelani esiya esilani e-South Africa baningi kakhulu siyaganga, iningi lethu siyaganga, kuthengiswa ama-drugs, babamba inkunzi. So uma kuvela iy'nhlelo ezinje kanje basuka sebethagetha labana abantu uma kuthi bangetoni ne-freak bazokuthathela-ke impahla, siyabe kuyivula ubugebengu nje kuphela.
Ababulala abantu kodwa?
Kubulawa kwabantu, kubulawa abantu laba abagangayo kakhulu. Ukubulawa kwabantu siyakubona nje emalokishini, vele bayafa abantu everyday khona lapha emalokishini. Uthola umuntu ubuya ngaphandle sengena ezitolo zabantu, sengena endlini zabantu, bakubambe bakushise because ukubonayo. Thina lana ehlala khona kungathi kusasesefu kodwa kuselokishini. Selokishini siyamukwe singazi ngomvulo-ke njengoba bekuvela kuma-audio ukuthi kuzoba njalo kodwa kuthuli. Angifuni ukuqamba amanga ukuthi ngijabulise abantu ngithile njani. Kuthule emalokishini, kuthule kugcine nje ngodlame lolu lwekhona ePitori lale uNigeria wadubula osomatekisi labona. Kodwa-ke hhayi sizobona ngomvulo kodwa thina abantu ze masivukana nje lapha elokishini kuthulile kakhulu. Angifuni ukuthi jabulise abantu ngento engekho.
Hayi,
ngumuntu khona lapha ngivakatshile ngithi.
Ye, kunjalo mfowethu, siyabonga kakhulu. Baba mkhokheli moyo, ungadini lokusasa baba.
Siyabonga kakhulu, qhubekele phambili.
Hayi, siyabonga kakhulu, bye bye. So, he's saying that he lives in a place called Centurion. And he says most of the people that are being targeted are robbers and drug dealers. So he says in most cases when you hear that some people have been killed, most of them are this type of people. So he says sometimes people raid shops, foreigners' shops, and just empty them, you know, because they are saying that those shops, they can't ban them because they belong to South Africans.
Mm.
So the Zimbabweans, the Nigerians, and all those other people actually renting. They don't have stands on their own.
Mm.
So according to him, yeah.
Interesting take there. But I understand we have a caller. Hello, caller.
Hello, Jeje Mavelas. I'm Koma Gibbs.
Hey, should
you say? I'm Gumri Seikoko.
I watch it. What did you say? I started in Unikwa Murim for my end. I'm Berim Chitpafungwazin.
Di Donald Mamboma.
I watch Top Feni Edu. Kwakadi Kokwa Muri Koko.
Ah, Guno Gurinan Tongo, Karataka Batra or Maokote.
Eh, Taurites.
Nyari pondi kuti avachi nene kuti kwai una mapepa kana kuti kudi vana vanenge vasinga changu wedi chete nezvedu vanyara nezindo yadingi
saka point kwasi
apa bana chinongoda kuti ndichoti nyika yedu isina ke chete yedu kwete tatidi kuti ti blame va vanhu vekunex job maive pa next job kana kubika tongofa kuti tendeka maive yedu isusu nobody said that go chero akasika ma problems dzavo munomuka isa isu nyika isu tongozaramba chiwa pa tiri ndipapo ani saka kuti zvipere zvisikaisa nyika yedu ndiri pakutanga yana kaisa ho zvati chero kagara ako singashandi asi ndingozvipasa kurarama uri kumusha kwako izvi zvinoda kuti hapachina kufamba chaizvo kwako kutongoneka tete chero katama road block vanenge vakaisa mukamu homa sezi police ende zvino vamatongi gwenyika ngatisa mazve apera premier we Gauteng province va David Mangura vakamboita vachiti hakuchina munhu wekuzviya chatendeka kuita mashopsi nekuti isu maloka tokwanisa kuzviita zvinhu zvemashopsi iwavo saka in other ways vanenge vachituma vanhu vavo negeseri kuti chii nokuti kana information ikagamuchigwa nemunhu ari pagiraundi anenge achitamburawo munoka anonasa kutoti ishuwa vanhu ava ndo vari kutoona mukana yedu kazvekuti home affairs minister varipo zvino vaaron muzwadeni vaamba vakehodhi vaya ndo vakava vachimboti vari kuhodhi futi mazimbabweans ari kuchizadzira muzvipatara zvedu navo vava kuhome affairs saka zvinhu zvacho inotongoona kuti tetemavhilasi pakaoma.
Saka imi nemusi wemuvhuro muchaita sei patiri kunzwa kuti pari kurongwa mhirishonga ikoko?
Kuno kwandiri hako mhirishonga icha chaiyo hakuna sewa ivo vane operation dzavo dzavanenge vachiita polisi home affairs nekuti ukangogarawo pavanenge vava pari pamba zvako usina kwaunofamba famba uchiinda wavhoida zvimwe zvima unnecessary genesis ndo unogona kunge wazvinzvenga nekuti ukazoda kufamba famba nguva yakadai ndo paunozosangana nepachiratidzigo pauzozonge zvima zvashata manya.
Pane mumwezve kola atanzi ati varamaposa vambobuda patelevision nhasi vachitaura pamusoro penyaya iyoyi mamboona here adresi yavaita?
Ndina kuiona ndandi kubasa bhati chinoredza ndicho kuti kana dei vabuda ka ndingati ndatozviwa bcause dame andasvika inini ndingati ndatozviwa kana dei vataura zvine mubindo chezvo uno vachifurizira tete hapasi kwokuti vakataura nokuti ivo vakatimbomataurawo mashoko iwavo kuti nokuti vakapromisa vanhu kuti chakutsvakirai mabasa kana tapedza chi chakukiretirai mabasa saka mabasa aionesa kumuka ndo ava kunzi mabasa enyu ndo ane vava vanovekuzve mazuva makuona vanhu ava kuita zvemuha mupengo mabasa iwavo vakanga vapromisa vanhu ava kutadza kumakireta like zvaa zvatakamboona kwedu zvii 2 million jobs kuende kuzimbabwe akatadza kukirete ndoma ava vakunetsa.
Aiwa, tinokutendai mukoma Donald, muve nezuva rakanaka.
Aita basa chaizvo.
Ehe, bye-bye.
Yes, amazvomamboma lapo yakuruma. So, yes, mbuyeleke kubaba uJuru. Hey, baba Juru, are you still on the line?
Yes, I'm there.
So, are you in a situation where you are going to do what you have said you may do if South Africans decide to raid foreigners? What are you going to do with planes, for example? What are you going to do with buses, you know, and trucks that are South African originated?
Can you come again?
So in terms of these trucks that you are saying are going to stop them and all those kind of things, what are you going to do? Especially when you look at planes. If there's a plane that is going to Zimbabwe, how are you going to stop it?
When it comes to flights, it's not a problem. We just write them letters, and normally they cooperate. And it's not the first time when they cooperate. We understand that they do cooperate, and we have got history with them. They do cooperate. And when it comes to trucks, remember, most of the trucks we cross border, they are driven by Zimbabweans. And at the same time, the employer is also on our side because their business is at risk. So If we tell them to park their trucks, they will do park. If they don't do park, the driver will be scared to go to South Africa. If we tell the driver to say stop, we should cooperate. Let's stop these South African registered trucks. They should not move. I believe that the drivers will cooperate. If their lives will be also at risk. So I don't think we have any problem with stopping trucks. And we don't advise people to be involved in any violent move. We want to do our defense peacefully, without burning any truck, without stoning any truck or any driver.
Yes, yauza kakhulu ke bamba khonapho ungayikatshana sithatha uRuben Moyo. Baba Moyo, utshona njani?
Sionile ntshona zani.
Siyatshona Moyo, ye nathi udaba lapho ungathini ngalo wa?
Le yinkinga lesibili. Nxa sibona into ezenzakala khona ngale sinezihlobo ezikhona ngale sibona kulobunzima. And njalo abantu bakhona ngale mina ngeke ngahlala khona ngale ndathali 2013. Into yabo nxa beyitsho sibili bayenza ngibona babevala imigwaqo khona ngale lapho engangikhona. Abanye bazama ukuthi bagqume ebusuku bengamapholisa behamba ngezimota bethi bayemsebenzini. Zatshiswa izimota. Hayi vele abalanqulo bangathi into yabo bayayifuna bayayifunda.
So kuyethusa lokhu
ende yona nxa ingangenela nxa ithule njengayonale ekaramaphosa lingachitheki ikhasi
okwenza ukuthi uhulumente kalamaphosa athule kanje kuyini kona ngombono wakho
unenhliziyo embi lomoya ombi njengalaba abathibusayo ngapha
ukuthi bayafanana nje
bayafanana ye
Soke bo
uzuma uzuma lapho uzuma wayengcono kakhulu ngoba omunye wayekhuza.
Pho manje kwenziweni nxa sokunje? Awubatshela abantu ukuthi benze.
Hayi. Abantu bangabekezela. Ngokubuya lapha ekhaya, uyafika lapha ekhaya umuntu ezela abantwana bavuka indlala. Ababekezele nje babona umumo. Kuzadlula lokho, yonke into iyedlula.
Hayi siyakuzwa sibongile kakhulu Moyo ungathi nakusasa ba.
Hayi ngibongile ukuthi kuyintinto.
Sibongile kakhulu. So that is Mr. Moyo is in Zimbabwe. He says he was once in South Africa, but now he's in Zim. So he says if South Africans want to do anything, they can do it. If they've got a plan of maybe engaging in these activities, they're definitely going to do it because they end up even banning police cars. So he says they are really very violent people. He says especially those that think that maybe their jobs are gone. And they even went to the extent of saying, people must be patient there in South Africa. Because what happens when you are ejected from work, you cannot go back home.
That's
do
true.
What, according to him. Yeah.
There's an urgent message here from Evelyn Mupamanga. She's saying, thanks Studio 7 for a good topic. I'm watching you live from Sasselburg. I'm a truck driver right now. They took one of my colleagues and they said they want a South African driver to come and get the truck from the truck stop where they are holding it. So she says she's given us a number. Please call me right now. I have a story. So she has breaking news right now. She says one of her truck, her colleagues, a Zimbabwean, has been taken right now, and they are demanding that a South African truck driver comes to get the truck. So we're going to try and call you, Evelyn, if you're listening to us. Thank you very much. You've given us your number, so we are going to try your number so you can come in and tell us what exactly is going on. But I understand, I think you have a caller.
Yeah, what's going on? A caller, a person, a void, kunjani? Hello, Sloba Nekumani?
Magadi iko pasta, iko kwa muri iko kwa muri. Tukusa wala na pasta muri kupi?
Ndiriku truck driver.
Ehe, ntukunzu wati muri truck driver?
Ehe, ndiri truck driver.
Ehe, tipeo maonero enyu kwa kamira se iko kwa?
Ya, zina mira, zina mira, zina mira, zina mira, zina mira, vana vasina mubereki inenge dzaanherera dambudziko randiri kuona pamuno musouth africa muno mumatambuda macha confusion yekuti maauthorities akatipa kushanda vanhu ije vakanga vasingaibasa mubaaaa because isisi most of us akaya ma-90 something ma-2000 pataitsaka mabata yaayo vaiseka kuti gomuri kuitei munotsaka ii harisi basa here tozova saka isusu tatinda mabasa ivo vazoona kuti noma ndo basa racho riripo itedzekuaia negovenment yavo vataurira negovenment kuti no isusu takagona kuisevenza vaakutaikuti tinosevenza zviri migao iiiaiiiwana basa atleast macompanies everyday vanotesa everyday aitanga vanhu vanoona basa but izvozvo kuti hatizigoi kana dai inini tipinde saka ai government yacho yakanyara polisi yacho musi uno yakaaniswa kusiripotuko vanhu vabatwa nemachechi acho because ichiri chinoita sekuti mabhanditi kana materoris kana yakakabata vanhu kana vakavatorera zonu mapurisa akauya mapurisa akadhimbaito akaenda saka hai hanyaya chiri kunei.
Aiwa, tinotenda Pastor TD, and tichakubatai zvakare. Nhare dzenyu hadzisi kunyatsonzwika, asi tichakubatai, tinotenda chaizvo nemashoko enyu, uyezve mugare makazvichengetedza kwamuri ikoko. Tichakubatai next week. Bye-bye.
Yes, sizvautwake silo muntu Chingwani, singazi kuti kurume sihlobo pane. Kunjani kunava Chingwani?
Wana, kurume sindevere.
Iye, kunjani foit?
Ano, tira, kunjani kwa.
Nyapira, mkumaro pane?
Malasel Pepe.
Ye, Pepe. Uhamba njani lapho khona khona?
Ah, lapha kunzima mfowethu lapha. Ngisebenzana lapha. Hey, ayisiphila nzima la.
Bathini lakho bafuna ukulivimbela?
Ah, lapha bavimbela. Lapha bathi sibuyele emakhaya ethu lapha. Manje ndokuthatha izincwadi zangikhona kunzima lawayo.
So, bathini? Baqalise nini ukuligijimisa khona?
Ah, lapha sibasesengithathuthi senyanga singe-S3 vele lokhu esihlala sigijima.
Ungazani kwenziwa kwini? Kugcwele amapolisa?
Ya, kugcwele amapolisa. Lathi vele sesibaningi kakhulu esibuya le ekhaya le ngodubo lonalolo olusekhaya.
So singathi ke wena nxa sukhangele indaba engasalifuni khonapho selibaningi kakhulu.
Ya, bona batsho njalo bathi sesibaningi kakhulu.
Kodwa akulaa mntu otshayayo phela khonapho.
Hayi, hayi ekutshayweni, hayi ade kungakabi khona ekutshayayo.
Ye, uzwile ngokwenzakala egoli?
Ye, bengengezwa.
Pho uthini ngakho khona?
Eyi, ha kunzima futhi, kunzima lokhu vele sokufuna uNkulunkulu ngoba eyi, nakwemuva vele kunzima wesi.
Pho abantu bazayenzani, lani lizayenzani khonapho?
Hayi, lokhu vele ukuthi singathi singayenzani ngaphandle kokuthi sizame amaphepha, but manje inkinga yizo zona imali zokuthi sithathe amaphemisi.
Amapemiti khonapho. Ipemiti yimalini?
Ngo-3000.
Pula?
3000 pula.
Kunzima mfowethu. Phosele ukugcina ke?
Kunzima.
Ye, phosele ukugcina ba?
Hayi, elokugcina lona lelo nje kuphelele ukuthi hayi sele nzima lapha emazweni.
Hayi, sibongile Bhebhe, ungadela kusasa ba?
Hayi, kuhle ba.
Yeah, so that is Mr. Pepe. He's in Haveron. He's saying he's got some problems as well there. He says that foreigners are having a torrid time. You know, there are police all over and they can't even get permits because they're very expensive. He says each permit is 3,000 puna. So it's difficult to raise that money, according to him, especially when you are not working a formal job, you know.
Yes, let me just also read some comments here from the VOA Shona Facebook page. Crichton Gweshe is saying, please call me. Evelyn Mupamanga is saying, please call me, but I understand we've been trying a number, but it's not going through. She's the lady who is saying, okay, hello, caller.
Makadi sisimazi.
Tiri potu kutora nani uye jemuri kupi?
Muruta ngezafunya ndasendipa wangu foni yemudzimai pano zvange ndibata ndiri pana passport ku South Africa.
Ehe, titsanangurewo kuti kuri kufamba sei koko vachafunya.
Ini nisima vedri truck driver. Ndanga ndo ndodrava ndi rasembe ndina passport ndo kwatoloda. Saka pata ndi chifamba ndi chikwa passport ndangongo kuti no my colleague shamwari yangu inozi Tomundo. Yabatwa nokumana ku ATDF.
Mhm.
Vakamutora akaloda product na explosive vakaenda naye.
Mhm.
Vaina naye vakanopaka vadzi vapinda muri truck stop. Maiva ne 50 matrucks anga ari imomo.
Mhm.
Ndobva vati vari kuda South African driver kuti auye atore truck iyoyo. Kuti isu kuti vemuzimbabwe we are not allowed to drive those trucks.
Mhm.
So by now is I'm talking now. The Bangushka Mapurita and Horizita Matrax Dual. The Manofana who are Samba, you know, notice a Vedic and Panda Bell Park. Panfana notice I would know. So we can't tell quit. So at least we will come Monday, Mangana Saturday, Sunday, Jimmy Tishanda, but I'm going to go to Omera between the Spinner Roads.
Don't book by same room, my papa Matima Purisa Atichi.
Vati vanoda tsamba kubva kwakomana veATDF vari kuzvidaidzira vachiti hanzvinonzi ATDF Old Truck Drivers Foundation ndovakomana vari kukonzeresa noise musikaiti kana vakatopromisa kuti muse as from Monday hamuna tsaki nofamba izvisikusemanda hatisitoenda basa tinge takatopaka
saka kune avo vangavambobatwa pamataura avatsomondo vazoitwa sei.
Vatomondo vazoriritswa izvozvi zvekuti vanotokita kunoku vatitevera chiti variritswa nemapurisa kuzvanzo chiregai vanhu vaendavo asi atoudza tomondo kuti no havasi kuda kumuona achidriva South African Range truck inofanira kudriva nema South African set havasi kuda kumuona ari murozi so zvatotiomera chisima Zimbabwe.
Aiwa mashoko makuku kuti tinokutendai chaizvo vachapfunya kunge manga muri pachirongwa chedu uyezve tinoshuvira kuti muchengetedzwe kwamuri ikoko. Aiwa muvenesi varakanaka Gibbs we here and there. Yes, breaking news actually. We have a truck driver achapfunya who is saying that one of his colleagues at Somondo was actually stopped and they were taken to a truck stop that had more than 50 trucks, he's saying, being driven by foreigners, amongst them Zimbabweans, and they were told that they have to leave without the trucks and get South African truck drivers to come and pick up the trucks.
Mm-hmm.
So he's just retelling that on Monday, he and other Zimbabweans are not going to work.
So this Old Truck Drivers Foundation has been doing this for a while now, but it seems as if they are upping their gear on Monday, because it appears as if they are working with some people that are, you know, working behind the scenes, and some of them belong to various political parties, we are told. So now, Sibuyele ku Baba Churu. Hey, Baba Churu, are you still on the line?
Ebonkona.
Yeah, ngasukangela Baba Churu, uZulu Baba okhulume ukucineni ka Tesla bese ethi ama truck drivers ungazange kulenkinga. Kodwa ke mbona ngani isikhathi sethu sesihlwe kumangoye. So kumele abantu benzeni, kumele bengazidefending ezibhamu lezinye izinto, hantsho kunjalo. Yeah, kumbe hayi.
Haya kunjalo kufanele kuphela sibabone nje ukuthi iSouth Africa ikwezulwini South Africa ilayo iAfrica singamisa business nabantu baseSouth Africa ngaphandle kweSouth Africa njengokukhuluma kwethu ukuthi sizomisa imoto zonke zaseSouth Africa igovernment izothatha imali okuzenza ukuthi bamisele la bantu babo bengayenzi intando yabo mayinto zisemthethweni ukuthi intaphile lithuba ukunikeza ama-drivers wonke iphone number yethu. Our phone number, our WhatsApp number is South Africa 062-396-6158. 062-396-6158.
Thank you so much, Mr. Churu. Time is out. We have to leave it there. We thank our guest this evening, Mr. Dennis Juru, president of the International Cross-Border Traders Association, and some truck drivers who actually got involved in this show as well. Signing off is Kip Stube in Washington, D.C. Bye-bye, Zimbabwe.
I'm Marvelous Mflanganya, who is saying, hey, please share the feed if you're on the show. And thank you to all the truck drivers that joined us and all that were live streaming with us. You have a very good weekend. Bye-bye.